Tino kutambira ene mufaro, muchirongwa chedu, upenyu wedu. Umwe tino tarisa, tino sangana na zvomu upenyu. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC. Nasi, tiri kutarisa nezvisangano rinomirira kodzero dzevanofamba nemichovha, sangano re Passenger Association of Zimbabwe. Muhurukuro yedu, tine mutungamiri wesangano iri vatafadzwa George Goriati. Tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 vaGoriati.
Okay.
Mungatiudza kuti sangano renyu rinomirira chi vaGoriati?
Isu takaona kuti mapassengers haana kodzero, haana izwi. Pese panoitwa madecisions kana panoitwa hurukuru tinongodzvanyirirwa. Chakanyanya kutirwadza ndechekuti vanhu vanokwara mutsaona kuti vazoona chouriri hapachisina, kuti variritire mhuri, vamwe ndo vanozosiya vasina vabereki. Pane pasina breadwinner. Ndizvo zvatiri kuedza kuti kumirira kuti kurudzira nekumanikidzira kuti government ivumbe sangano rinobatsira nemari runzi Road Accident Fund. Kuti kana munhu achinge akwara mutsaona anoonawo chimwe chinhu chinomuriritira achionawo magrants kubva kusangano irori kana kuendeswa kwevana kuzvikoro vasisina vabereki vanenge vakafa netsaona. Saka tiri kuona kuti tsaona muno muZimbabwe dziri kuramba dzichingowanda nguva nenguva. Saka tiri kuti government inofanira kutora action kuti idzivirire izvi, voisawo mutongo unenge wakatiomarirei pane vanhu vari kuchaira vasina magwaro, not my license, pachirungu, nevamwe vasina hanya, madhiravha vasina hanya varikuramba vachingokodzeresa tsaona.
Asi sangano renyu irori neurongwa hwamuinawo zviri kutambirwa sei neveruzhinji uyewo nehurumende yamuri kukurudzirai?
Veruzhinji vari kuzvitambira nekuti mazuva akapera takaona kuti tanga takuita dambudziko renyaya yemari, bhozi mari yatowanzoshandisa US dollar nemasouth african rand. Tiona kudirira kwangu muchitamba mari yekusouth africa, tikagara pasi takakumbira Reserve Bank kuti inge ichitibatsira isu sesangano kuti vanhu vatinomirira vanga vakuita dambudziko reexchange rate. Takataura neRBZ vakapindira vakaisawo mabhondi kwenzi akawanda mumaketi anova anenge ari kugashirwa nevanhu nekuti vanhu vaakuda kushandisa mabhondi kwenzi yayo edu yayo yemuZimbabwe yayo. Saka takaona tichinge tichibudirira nenyaya iyoyo yemabhondi kwenzi.
Panyaya dzemuripo vaGoriati, hazvisi here zvinofanira kunge zvichinangana nekambani kana kuti nemuridzi wemotokari inenge yakonzeresa tsaona pane kuti hurumende munge muchizoiti iione kuti yabhadhara?
Izvozvo ka tinotarisawo kuti nyika dzakatikomberedzawo kana nyikawo dzakasumukirawo dzekure kuti vari kuzviitawo sei. Ndo zvinhu zvatakatarisawo kuti tione kuti South Africa iri kuzviitawo sei, Namibia iri kuzviitawo sei, KwaZulu-Natal iri kuzviitawo sei. Kwatakatarisawo nenyika dziri mhiriko kuti vane masangano akadaro, kuti vane fundi yakadaro. Saka isusu tinenge tiri kusaririra pane zviri kuitwa nevavakidzani vedu vapane chimwe chinhanho chiri nani bhozi nokuti nherera dziringe dziri kuwanda nekuda kwetsaona. Tika ticharamba tichingopusha kuti gavhumendi izvigashire izvozvo, tiri kuedza kuita huri kure navo, vari kumbotipowo mukana tichienda tichinotaura navo tichiroramba tichingopusha.
Ko vedzimotokari naivo vemabhazi ava kana vemakombi mamichovhai muri kumboitawo here hurukuro navo? Muri kushandawo sei navo nokuti tinoona kuti ndo vanopomerwa mhosva huru yekukonzeresa tsaona dzemumigwagwa?
Tine katambudziko kadiki zvinenge zvakaita muHarare. Masangano anomirira maoperators aakutanga kuchitinyuke mbichana alai kubhulawayo. Kubhulawayo kune masangano anomirira varidzi vemuchovha iyeva, vanotaurika nawo muHarare kuti utaure nevanhu ivavava kana vasina sangwa nezvinhu zvinogozha chisamari. But iye zvino izvi tine masangano ari muHarare atiri kushanda nawo, rimwe runzi Gako, iro rinenge ratirongekei muHarare.
Saka pari zvino sangano renyu rine nhengo ngani?
Sangano redu iye zvino izvi rine 11,000 members. Tiri kuenda mumaguta tichivhura machapta. Tine machapta like Bulawayo, kune chapta iko representative ikoko anokoordinata zvinhu ikoko. Muno muHarare mune chapter kuchimbiza kune chapter, kumashingo kune chapter, kadoma kune chapter, Victoria Falls kutani ma chapter, but urungo wedu unoda mari, vanhu vedu tikuzoti senyika takaomerwa zvakanyanyisisa. Mari yedu isusu inobva kuma well-wishers nekuma kambani anotibatsirawo kuti tiite kuti zvedu zviite. But tino urongo hwekutsvagawo mari kubva kune vese vangada kutibatsira.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vagore yatinekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu.
Nesuwo tinotendawo.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano revanofamba nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa George Goriati, muhurukuro yedu yatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mwaoko aBlessing Zulu.